vachiri mujere pachatombofana namboti paite kakumbira mbijana tichimira kuti mutonga anoti tiindoreva kuti judgment ichapiwa ende ichadetemina kuti next step ndechi kana achinge abuditswa namutongi kuhaikoti kura kuti akuenda kumba vachatongera vari kumba kana mutongi kuhaikoti achinge aramba kura kuti pane panozotaswa kuti tichakuenda kuti kuba ipapo
pane mashoko ekuti vanga vari kuti havasi kunzwa zvakanaka vari kurapwa here vari muusungwa umu zviri kufamba sei
ndizvozvo vari kurapwa varimo muusungwa asi semunhu anorwara kuvharirwa mujere kune effect yakuinako pamunhu asi kurapwa vari kurapwa vana chiremba vavari kuedza kuti vange vari as comfortable as possible
saka vari kurapwa navana chiremba vavo here kana kuti ivavo vanenge vachiunzwa nevekumajera
vanga vari kuonekwa nachiremba kuchikurudzi ikoko kuchipatara chepajerika
muri kufara here nekurapwa kwavari kuita
the best service inogona kuwana munhu ndiyo service yebunze but kana munhu achinge apinda muchizarira pane compromising yatinofanira kuitwa munogamuchira zvitipo zvacho asi best scenario yatiri kuda isusu ndiye kuti vabude vanga vachitonga vari kumba uye vachiona chiremba wavanoda panguva dzinodikanwa nachiremba kwete zvekunge vakabatwa vari muchizarira.